mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 30 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma amai Evelyn Ndlovu kuva gurukota rezvedzidzo. Vashandi vekanzuro yechitungiza vezveutano vanoti havana kuudzwa kuti mari yavo yemihoro yava kubva kuhurumende. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa nhasi pakati peusiku kana dare reCongress rikasawirirana panyaya yemari yokufambisa hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu 213 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 4,616. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vaba zviuruzana nemakumi matatu nemazana mana nemakumi masere nevashanu 130,485. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave 3,072,033. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,248,001. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma Dr. Evelyn Ndlovu kuti vave gurukota idzva rinoona nezvedzidzo vachitsiva vaCain Matema avo vakadomwa kuve gurukota risina bazi rakamirira muhofisi yemutungamiri wenyika kana kuti Minister Without Portfolio. Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Svanda vakati amai Ndlovu vakatotanga basa nezuro pavakangodonwa. Amai Ndlovu mumiriri wevulilima mudare reparamende uye vaimboshanda muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Hachina kukwanisa kubata vaMatema naamai Ndlovu sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadayirwi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe.
Zvisina zvazvo kutaurwa asi zvinoratidza kuti vaMatema vadzikisirwa zvichitera kunyetera kwavakaita hurumende kuti zvikoro zvakagadzirira kunge zvichivhurwa uyezve maCovid vane maStandard Operation Procedures. Saka chiri pachena ndechekuti vaMatema vadhimotiwa. Kwatiri tinongotaurawo kuti minista vainetsa kuti havana kumboita kana musangano umwe chete zvaona maticha union. Zvaivanetsa kuita musangano namaticha union.
Ko Dr. Ndlovu vadomwa ava muri kuatambira sei?
Ava vari kuuya zvekarava. Hatisati tanzvera kuti tione kuti ruzivo rwavo kana kuti inonzi educational taxonomy iri papi. Asi chatinongofunga ndechekuti vachange vari nani pana vaMatema asi tinovayambira zvekare kuti vazive kuti ku education uku kudina na ma professionals anoda kuti tisati tamhanya kuita ma reforms kana kutaura zvino zvakawanda ku cabinet tinge tamboita nhaurirano kana kukanya tese vakauya tichikanya tese tichikomberana churu tichashanda navo zvakanaka asi vakateedzera tsoka dzavamatema uye nevazhinji vari muministry of education vanonyepa vanataungana ndorwa tinongoramba takadaro tichitaura chokwadi tichipesana navo saka isu tinogamuchira zvinenge zvakanaka zvinenge zvichibva kwavari asi hatizogamuchiri zvisina kunaka takamira kuti tione mabasa avo nokuti hapana chimwe chatinoziva zvikuru panhoroondo iri kumashure kwavo except tinongoziva kuti kwauya minista munyuwani
asika kazhinji kamakurukota idzi dzaanoti ivo tichitarisa zvimwe zvichemo zvamunenge muinazvo handiwo vanokwanisa kuzvigadzirisa zvakaita semari nezvimwe zvikwanisiro muzvikoro uku zviri kugurukota rezvevashandi negurukota rezvemari
kwete kudaro mukatarisa mamwe maminista zvaanotaura hapana maminista anobuda achivhundudzira vashandi vari pasi pavo kana kuti achita inonzi command and control hatina kumboona army commander unotuka masoja hatina kumboona police commissioner unotuka masoja chikurukuru ndechekuti iye ndiyo zviso rokutanga unofanira kunge achiita misangano zvikuru sei nevanotungamira mateacher unions toonawo achiita effort yokuti aindewo kune umwe minista wake wekupublic service commission uku asi chataiona chocho vamatema ndo vaitotanga kutaura kutuka nokushoropodza varayiridzi chokutanga nechekuti isu tinofanira kuwirirana sebazi reeducation pane zvimwe kuti zvatofanira kuti titaurane zvinonzi mabilateral agreements zvinopa kuti tiite isu tega kuministri muministri medu
mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takawaifira zhou vange vari parunhare kumasvingo nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rinotarisira kushanda zvakanaka naamai ndlovu munyori mukuru wesangano iri varobson chere vaudza studio 7 kuti kana amai ndlovu vakashanda nevarayiridzi vachiita hurukuro navo zvinhu zvichafamba zvakanaka
sesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe pamwe chetezve nedzidzo yemuzimbabwe yese tichikurudzira kuti dzidzo inge ichiwanikwa kungave kuvaroboko vapfumi uye iri dzidzo yakanaka tinogamuchira zvikuru kuapoindwa kwaminista Evelyn Ndlovu tichitiwo waapoindwa panguva ino dzidzo yedu yava kumawere yaakukunguruka ichifanira inge ichiramba iri kumusoro kwairi saka minista Ndlovu waapinda muhofisi nebasa guru rekuti vange vachiisa kuti tiise musoro pamwe chete mastakeholders ese ane chekuita nenyaya yedzidzo muzimbabwe tione kuti tingasevhesei dzidzo yedu iyo dzidzo yakakanganiswa nekuda kwedenda recovid kwekuti vana vazhinji havana kunge vachiwana mukana wokudzidza apo tiri panguva zvekare yekuti hurumende yakutizoni vana ivavo ngavanike vachinyora mazamanishoni izvo zvatinenge tichishoropodza zvikuru uye tiri panguva zvekuti varayiridzi havasi kuwana mihoro inokwana isi tiri kuti varayiridzi vanofanira kunge vachiwana mihoro inokwana saka kuti matambudziko ese akasangana nedzidzo yedu iyi yatiinayo aroda kuti tiise musoro pamwe chete
sevarayiridzi munotarisirei kubva kuna minista ndlovu
minista ndlovu vanofanira kunge vachikonsauta ndochinhu chakakosha changa chisingaitwe nemumwe wavo awanika asisiri muhofisi aiwa nehumbimbi ndoga zvikuru saka nguva inoyi yava nguva isisade humbimbi ndoga panyaya yedzidzo uye yava nguva yekuda kukonsulta even mastakeholders ese anosanganisira maparents mavarayiridzi vana vechikoro chaivo vanofanira kunge futi vachikonsultwa kuti dzidzo yedu iende mberi
saka vachere muri kutii kuna minista ndlovu
tiri kuti isu tinotarisirwe kuti kana vakanga vaita zvese zvekunge tichisangana pamwe chete tichikurukura tichiona kuti tirikuisa musoro pamwe chete tinova neunified approach kana kuti tinova nemuono mumwe chete kuti dzidzo yedu iende mberi asi tikati vakuda kudonzera uku kwatinoona kuti dzidzo yedu inoramba ichiondomoka sekuondomoka kwairi kuita tinogona kusazoshanda zvakanaka saka tiri kungotiwo panguva ino tinotarisira kuti appointment kana yaitwa sezvayaitwa wanofanira kunge wachikonsulta tofambawo zvakanaka dzidzo yedu ichienda mberi tiri pamwe chete senyika towa nekuchengetedza kuti dzidzo yedu sezvayanga iri zvayaionekwa iri makore ese aya
munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunare kuHarare nestudio 7 Sangano rinomirira vashandi vekanzuru yechitungwiza rechitungwiza Municipal Workers Union rinoti vashandi vekanzuru yechitungwiza vezveutano vanonzi vave kutambiriswa mihoro yavo nehurumende vachibviswa kukanzuru iyi havana kumbobvira vaudzwa zviri pamutemo kunze kwekunzwa nedzine penyuro kana kuzongoona mihoro yavo ichibva kuhurumende Mutungamiri wesangano revashandi iri vaEfrem Katsina vanoti chave kunetsa vashandi ava ndechekuti vazive kuti mari dzavo dzekubatsirikana pamwe nedzomudyandigere dzavaipiwa pamwe nekubatsirwa nekanzuro yechitungwiza dzichafambiswa sei Hurumende yakazivisa nezuro kuburikidza nebasi rezvekufambiswa kwemashoko kuti vashandi vezveutano makumi matanhatu kubva pamakumi matanhatu nevashanu vekanzuro yechitungwiza vakabudirira kuendeswa pasi pehurumende panyaya dzemihoro uye urongwa uhu huri kuitwawo zvakare kuvashandi veutano mukanzuro yeHarare Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi Ngati nzwei hurukuru yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na vakatsina.
Chiripo ndechekuti vashandi ava manesi aya arikunzi aenda kuhurumende uye aenda iyo vashandi vachida. Handina kuona pavakasheredzwa vachitsanangurirwa pakasheredzwawo isusu vanotungamirira vashandi vacho kuti panzi panyatsoitwa urongwa hwakajeka hunoita kuti munhu wese aende achifara nokuti zvinyuto zviri kutouya nekumahofisi kwedu kuti tangombunyikidzwa kuti handei munobhadharwa kugovernment nokudaro ndingangotaura pfungwa yekuti vashandi vazhinji vari kutsutsumwa vari kuti havana kunge vakagadzirira kunge vachienda kuhurumende
asi kati kunzwa kuti izvi zvakanakira vashandi nekuti vanga vachitadza kubhadharwa nenguva nekanzuro yechitungwiza munoti
kunyange zvazvo kanzuro yavo yanga ichinonoka kuvabhadhara mukoho wavo wepamwedzi pamwedzi vari kuti aiwa zvinofanira kunge zvichiitwa negwara uyezve vachionawo matsamba ari kubva kuhurumende achitaurawo kuti takukutora iri mhaka yekuti hamusi kubhadharwa hapana kana chambotinyorwa chambosvika kwavari kunze kwokuti vakangonzi tipei maqualifications enyu vakasubmita savanhu vanze nehurumende submitai asi chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vazhinji havazi kufara nedanho iri ndo zvandiinazvo kubva kuhofisi yedu nekuti vari kucomplaina even pamawhatsapp groups vari kucomplaina kuti kutazoenda sei tisina kunge tadii tatsanangurwa kuti zviri kufamba sei mamwe maalawensi zvedu atiinawo achazobhadharwa sei pensions zedu dzichazenge dzichifambiswa sei zvakawanda zvavanenge vada kuti vatange vanzwa vasati vanzi vatorwa
zvii chaizvo zvamungati zviri kunyunyuta nevashandi vakatsina
vari kutsutsumwa nenyaya yekuti hazvina kunyatsoitwa negwara chaizvo zviri kungotaurwa mumanewspaper zviri kungotaurwa mumaterevhizheni asi ivo pachezvavo kuti vanyatsotsanangurirwa kuti zvakamira so hapana amboti avachiedza kuti avaudze kuti mutange muchienda uku muchasiya zvakati muchazowana zvakati hakuna ari kuziva vakazungu vakangoerekana vangotoona mumaakaunti mavo maiswa mari nehurumende saka havasi kunyatsonzwisa kuti zviri kufamba sei saka hatigone kuti tingati tiri kufara nazvo kana ivo vakatipa simba rekuti tivamiriri vachitsutsumwa hatisi kuramba kuti vaende asi tiri kuti kana zvichiitwa ngazviitwe mushanda achinzwa kufara kuti ndikufarira kuenda kunoshandira kuhurumende uyezve achiziva kuti ndichaona mabhenefitsi api kubva kuhurumende kana zvadaro munhu wese kaanenge afara apa tofamba akatakadaro hapasina kumbunyikidzana saka tiri kuti isusu tinotongotsofara bedzi kana vanhu vadii vafarawo vatinomirira pane zvina havasi kufara nemhaka yekuti havasi kuziva kuti kwavari kuenda kwacho usiku here kana kuti masikati
avo vange vari mutungamiri wechidhungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vari parunhare kuchidhungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Chombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mepenyuro ya ZBC inoti komiti ya paramende inoona nezve lands, agriculture, water, fisheries ne rural resettlement. Yaka bvunzurudza nemusi wechitatu vakuru veZimbabwe National Water Authority vachida kuziva kuti vanofambisa sei matenda avo ekutenga michina yekuti vanhu vatange vabhadhara mari yemvura prepaid water meters. MuzimLife.com mune nyaya inoti sangano revanokurudzira vanhu kunyoresa kuti vakwanise kuvhota kumanikaland reproject vote 263 vakapomera mapurisa mhosva yokuvhiringa basa ravo vichiti vanhu makumi mashanu nevatanhatu ravakaendesa kuchikanga dangamvura nemutasa north kunonyoresa sevavhoti vakabvunzurudzwa nemapurisa mifananidzo yavo ichitorwa vasina kukumbirwa. Vanoti mapurisa akavapomera mhosva yokushandira nyika dzekumadokero dzinoda kuona kubviswa pachigaro kwehurumende yeZimbabwe. Kuroniko rinoti umwe murume wekuhwange akatongerwa makore mapfumbamwe mujeri mushure mekuwanikwa aine dehwe repangolin. Edmund Zulu weLuwendulu muhwange akapiwa mutongo uyu mushure mekubvuma mhosva yake. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya ndikananga nayo panapa ndechikoro zvikunzi zvikoro maschool fees zvikoro vanofanira kubhadhara vaikwanisa kubhadhara maticha zviri kumboendetiko zvicherwa zvemunyika medu zviri kumboendetiko hazvibva zvadzidzisa isusu varidzi vazvo zviri kuendeti zviri kushandei zvinhu zvese zviri kumashure munyika yedu nyika inonzi ine huchine mukaka yakapfuma kudaro zvocherwa zvicherwa musine nguva everyday zvichibuda munyika unotengesa kunze kwenyika uku zviri kumboendeti ngazvidzidzise vana vedu ngazvidzidzise isusu panguva yevarungu tisati tine best education one of them world but now tatoo kumashure nenyaya yekuti tikushaya mari yekubhadhara munyika yacho hamuna kana mamwe indastry hakuna kuti munhu oshanda akapedza olevha yana akaipasa uri kunogara mulaini chibata rekubaba ari mafoni tine chikoro takakombowa tine pfungwa dziri izi dzinokwanisa kubata mafasi dei nazimbabwe izi but hazvikwanisa nyaya kuti hatamari kubhata maschool fees zvicherwa zvedu ngazvicherwe zvidzoke zvidzidzise vana vedu.
Masvera sei vashamara rimose pastudio 7 ndinoshamiswa zvikuru namai avo vataura kuti mwana weZimbabwe wabudirira vangadai vareva kuti ndekupi kwavari kugara muZimbabwe kusingazikamwi neveruzhinji rwenyika yose pavari kuwana budiriro yavanotaura kuti vana veZimbabwe vabudirira zvachaizvo haisi nyaya iyo yamakwikwi ekutaura asi inyaya yokuudzana chokwadi. Kuudzana chokwadi hazvina kumboipa mufunge. Mwana weZimbabwe wayaura mumakore akawanda zvinozikamwa chero nepasi rese. Imimi budiriro uyo munotaura isingagoni kuti mureve kuti parakati vanhu vabudirira kana kuti vana vava nezvakati zvavakanga vasina zvibudikidza nezvakati zvinhu rudzii budiriro rudziya musingagoni kutsanangura. Vamwe vanoreva kuti papondiwa munhu pakati vanoreva kuti pakati bhazi rabheuka zvikazoya zvikadai ninge watora chocho zvikabuda koini sei mubudiriro yenyu musingatauri pamunoona budiriro yachona kunzvimbo ipi. Ngatiregei makwikwi tichinyeperana vana veZimbabwe. Kugara mudiaspora kutizira kuSouth Africa kuri kuita vanhu hakusi kunakidzo asi kutiza nhamo munyika yechipikiro imi muchitaura budiriro isingazikamwe kana isingaonekwi navanhu.
Hapana anobare mwana wake isidi kuti Isiti wangu mwana haazinze, wangu mwana haazinze. Mwese mwana aberekwa anokotreke nda kuchukuru. Nendu mbeleki anofungi kari rauti mwana hope. Achaze hito hope nyo hurinane kufuru kumbeleki. Zendi chidaru ndosa kama ona wanu vaparavira kutiza mzi, kutiza mnika kekuti abusisina. Mabasa, mabasa apera, palapeza wangu sana pecha, maenda afresi matavara, zimbazi warungu, wakatora, kendi kukare poni, mapurasi. Pizu jumuli tokupe mimare kukoba kumbanzeta, mnete magupe antiti.
Magadi ipa studio 7 apo, verenga iyo maudio edu studio 7, nongondo kwa wanu ikirume warungo verengiru kwa maudio, imbotaga yoye madzimai. Tukuti muno muzimbabu ume na fezi nyo tungamirirwa newanu ume wanu kajiwari ipo titireo maziri yazi wakajiwari muzanipu evini zichemo za wanu kajizonzi kwa nani zino budirira sei kutorwa zichemo zedu makati tungamirira munu ume yo warume wacho wari wari kuti tungamirira wajitishi ungurudza. Kume na fezi tutakundu kwa hukutu kune munu kadari kutungamirira. Kuma district tutakuna maofisi iwayo mwine wanu kadari kutungamirira. Chitreza kanaka wanueza nipe. Kutakutungamirira wane wakazi kwa ume na fezi. Tupei wakazi pete warume. Atisi kuda warume. Tuda wakazi. Eno mkutaura kutia wakazi nga wapi weo mukana. Makaisire ima president maima, vice president maili. Jizire woka mkazi bao vice president hapa.
Izo zange ziri funguazi vangu wa tereri zisine ine studio 7. Isu atina kwa takarere kera. Chino garati chifunza kutiko vano kazi muripi ko. Tinoda kuwa kubva kwa muri asi vashoma venyu vanotitumira maaudio avo. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa pakati peusiku hwanhasi china kana matare eparamende yeAmerica kana kuti Congress akatadza kuwirirana munaurirano dzekubvumira hurumende kuti ikwerete mari yekufambisa mabasa ose ehurumende. Vanhu vazhinji muAmerica vachabatwa nekuvharwa kwehurumende uku nenzira dzakasiyana siyana. Mabasa ehurumende anokosha uye ane chekuita nezvekudzivirirwa kwenyika, kuchengetedzwa kwemiganhu nevanoona nezvekufambiswa kwendege nemamwe acharamba achiita basa rawo. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti kuvharwa kwehurumende uku kungauya panguva yakaipisisa sezvo vanhu vazhinji muAmerica vachiri pakati pekugadzirisa upenyu hwavo huri kuvhiringwa neCOVID-19. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kusawirirana kuri kuitika uku kunokonzerwavo nekuti kune sarudzo dzichaitwa gore rinouya. Naizvozvo veRepublican Party vanoda kuratidza vanhu kuti vamiriri veDemocratic Party havagoni basa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze pamusoro pemabhiri maviri aya ari kunetsa mudare reparamende yeAmerica.
Pane mabhiri maviri avanoda kuti vapase, tingati mutemo wemari yezvirongwa zvavo zvokutonga, nokuti mutungamiriri wega wega unenge apindawo paAmerica unofanira kunyora pasi zvirongwa zvake zvaanoda kuita kunyanya muno muAmerica pamwe chete nemari yazvo. Saka vaBiden vakanyora kuti vanoda mari inosvika 3.5 trillion kuti ikwanise kuti chirongwa chavo chokugadzira marodzi, marairway, mabiriji chifambire mberi pa makore mana ari kutevera vari vari pa utongi zvikari chimwe chikamu chemariyo yavanenge vachida kuti chiinde ku vana vanopinda chikoro ma community college ayaya vanenge vachienda mahara pamwe chete nokurwisa climate change kuchinja kuri kuita mamiriro okunze tinokuziva tose saka ndiwo mari yacho yavanodaira mabhiri mabhiri wayo 3.5 trillion kuti ibvumwe ne House of Representatives igobvumwa zvekare namakurukota okusenate vagozosaina ivo vagozopuwa mari iyoyo.
Saka chinonetsa pakati pevebato remademocratic party ava chii sei vachitadza kuwirirana na president wavo?
Vari kutadza kuwirirana vamwe vacho saamai sinema vari kutiwa havasi kuda kuti kuhouse of representative kunobva mutemo iwoyo wemari iyoyo kunge kuchivhoteranwa navanhu vamapati vepati imwe vachivhotera mutemo wemari uyu imwe pati ichiramba kuti yamarepublican iri kuti aiwa hatidi vanoda kuti kana zvovhotwa ngazvivhotwe zvichivhoterwa navanhu vokumapati usiyatioti bipartisan iya kuti vazodii vazokwanisawo kupinda mazviri vozovhotawo ipapo ndopana makakatana ipapo zvekare vamwe vanoti aiwa mari iyi yakawandisa hurumende yeamerica yakachona nechekare nokuti hurumende yeamerica ine 26.8 trillion muchikwereti saka 3.5 ichange ichizowedzerazve pamusoro pe 26.8 iyoyo vamwe vachitivo mari yacho yatinokwereta iyoyo 3.5 inozodzoserwa sei nokuti chikwereti saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti vamwe vati yakawandisa vamwe vati inodzoserwa sei vamwe vati aiwa tinoda kuti mapato ose ari maviri ngaadi ngaabatane abvumirane kwete kuti bato rimwe chete rinotonga ringode rikuvhotera izvozvo chete.
Ko the Republican Party munovavona sekuti vangakwanisa kuwirirana nezvinotaurwa namai sinema?
Zvinotaurwa namai sinema zvinonetsa kuti vabvume maRepublican nokuti tinofanira kurangarira kuti vachangobva muutongi vamaRepublican avo kwavaikwikwidzwa vachirambidzwa zvinhu zvavo vona maDemocrats. Saka izvozvi ndeni zvaakuita sokuita kutsiva kuti imai handiti makamborambawo hurumende ikavharwa saka izvozvi zvinotorambawo vari kuti mari iyi yakawandisa nokuti vanoziva kuti vaBiden vakapuwa mari iyi zvirongwa zvavo zvichabudirira zvirongwa zvavo zvabudirira maelection anozotevera vachahwira nokuda kwokuti zvirongwa izvozvo zvikabudira saka vanenge vachizamawo kuti aiwa tikazvivhara zvirongwa zvemari izvi vakakundikana kuita mapromisi avakaita patinozoenda kumaelection todi tova zavo todzoka.
Chii chinoitika kana pakasava nekuwirirana pakati pevedemocratic party?
Pakasava nekuwirirana apa panoita zvinhu zvakaipa chaizvo muupfumi hweamerica nokuti hurumende ichange ichivhara manheru anhasi nokushayikwa kwemari government shutdown yakamboitika nguva yaana Trump nokuti mari yehurumende yakapuwa pavakatanga kutonga vaBiden iri kupera nhasi manheru saka vanofanira kunge vachiwedzera chitero chokukwereta kuwedzera chitero kuti ngatikwerete ngatichiwedzera pane nyaya yatinayo chikwereti tikwanise kukwereta yakati zvirongwa zvehurumende maofisi ehurumende vashandi vehurumende ikokoko vese vachidzaka kusvika kuvari kumataundi uku kwese uku kunorejistwa mota kupi kwese uku vanoshaya mari yokuhora vakukona kuenda kubasa zuva ramangwana kana vakasabvumirana nyaya iyoyo nhasi kuti vaBiden vawane mari yokufambisa hurumende.
Vanodzidzisa zvemabhizinisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma Dr. Evelyn Dlovu kuva gurukota rezvedzidzo. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vezveutano vanoti havana kuudzwa kuti mari yavo yemihoro yave kubva kuhurumende. Hurumende yeAmerica inogona kuvharwa nhasi pakati peusiku kana dare reCongress rikasawirirana panyaya yemari yokufambisa hurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupa zvedzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.